chanenge taura nechekuti mushonga uri kutaurwa wekuti Oxford neAstraZeneca ini vaccine. Vaccine inotipa hope yakawanda kupreventa chirwere cheCOVID-19. Saka study yavari kutaura nezvayo inonzi phase 1, phase 2 clinical trials. And the focus yemastudy at this stage ndeyekuona kuti is it effective, is it safe, a basic level kuti inokwanisa here kushanda kudzivirira COVID-19 uyezve pane tarisiro here kuti inenge isingakonzere zvimwe mamwe maproblem. Study yakaitwa iri kuratidza kuti on both fronts nyaya yesafety nenyaya yeefficacy iri promising.
Svondirapfuura iri takanzwa kuti Moderna yokumassachusetts yakataurawo zvimwe chete izvozvoizvi. Yakasiyana zvakadini mishonga iyi, uyezve zvose izvi zvinoreva chinyi kumunhuwo zvake?
Zvandingataura in general vahwande ndezvekuti mavaccine trials ari kuitwa throughout the world kunana Massachusetts, Oxford, kuChina, all over the world. Mascientists ari kushandisa the same base yematinoti genetic yevirus yavakakurumidza kuwana muna January. Saka yakabva yaita kuti vashandise that as a base yekudevelopa vaccine. Normally that would take years, but because of progress nenyaya dzegenetics and so forth, mascientists were able to get the genetic sequence these vaccine candidates. Mumalabs kwakasiyana, whether ku Boston, whether ku Oxford, London, vari kushandisa the same sequence. Saka it's a matter of who is gonna get there first. Asi chandingataura ndechekuti the idea is the same. Is it effective and is it safe? Ndo pandanhura riri most of the studies so far.
Munoona sekuti mishonga iyi ingakwanisa kuzosvikawo kuvanhu zvakaita sarii?
Tarisiro iripo ndeyekuti tichibva paphase 1, phase 2 yematrials taenda paphase 3, phase 4. Zvasvika paphase 4 zvikashowa kuti pane benefit yemavaccine aya. Ndo paya patinozodistributa tozomanufacture the vaccine mishonga yacho kutaura kuti ichipuwa kuvanhu. Nokuti taona kuti iri safe, taona kuti iri effective, taona kuti inoshanda compared to ma alternatives. Saka zviri tarisiro iripo ndinekuti pasi rese as soon as tava nevaccine iyi ichaparadzirwa kupasi rese. Of course vana America, vana United Kingdom pamwe ndo vanotanga kubata vaccine iyi, but the idea ndeyekuti vaccine inofanira kuti ishandiswe kumunhu wese. That way tobva taita inonzi herd immunity. Zvinozoratidza kuti chero munhu ari kubva kuZimbabwe kana ari kubva kuAmerica kana kuUK, ukasangana nemunhu ane chirwere ungasabatira chirwere, but kana munhu wese ava nevaccine, it means we are all safe. Saka it won't be a good idea kuti one part of the world yowana vaccine, imwe part of the world yoshaya. It won't be as effective.